mu agreement ya Taita mukubvumirana kwa Taita tabvumirana isusu kuti chokutanga pa budget takapiwa mari isusu inosvika 155 million mugore rinoda 2014 kuti ive ndiyo mari chabhadhara vashandi pese vanoshandira muhurumende. Saka taona zvakakodzera kuti chikamu che 13 million chemari iyi ichawedzerwa kubva mugore rakapera, mari yacho yese tiendese kumari inonzi basic salary. Tabva tasiya transport allowance nehousing allowance pasina chawedzerwa. Rural allowance inova iyo inoita 5% yebasic salary nayo ichakwira, sezvo inenge yave rural allowance iri kukalkuletiwa iri yebasic salary yatiwedzerwei. Principle yatashandisa kuti tiwedzere mari idzi, tashandisa poverty data line inobva kusangano rinonzi Zim Statistics. Yataona iyo kuti kupera kwegore muna December yanga iri pa $505. Saka naizvozvo tabvumirana nehurumende kuti musevenzi wehurumende wepasi pasi apinda basa nhasi anoita basa rokutsvaira anofanira kuwana iye mari iri papoverty data line. Asi tazoona kuti mari iripo i13 million, tikazoona kuti mari iyi haikwani kuti ibhadhare 100% yepoverty data line inova iyo $505. Saka tapedzisira taona kuti inokwanisa kubhadhara 3/4 yepoverty data line. Naizvozvo chimwe chikamu chasara kuti tisvike papoverty data line, tazobvumirana isu kuti tichapota tichisangana apo neapapo tichiona kuti mamiriro ezveupfumi hwenyika akamira sei patinozosvika kunana June nekunana July pakati pegore. Kwozoitwa imwe ongororo kana kuti review ichazobatsira kuti imwe mari iwedzerwe kuitira kuti tisvike palevhu yepoverty data line.
Munoona here imi nhengo dzenyu dzichizotambira zvamasunga izvi?
Patanga tichimbomira apa, tanga tasvika pachinhano chekuti tanga tabvumirana nenhengo dzedu kuti tichimbotora izviripo izvozvo. Kana mazvitora mochiramba muchishanda kuti zvinenge zvasara zvozoenda zvichiwedzerwa apo neapa.